Chirongwa chatiri kukurukura nezvacho ichi chirongwa chakanangana nezviya zvatingati muchirungu community economic development, vamwe vanoiti modern local economic development. Zvinoreva kuti dzava dzimwe nziravo dzechizvino zvino dzatinofanira kushandisa kusika mabasa munharaunda dzatinogara. Matavi maviri ari muchirongwa ichi. Rokutanga rinonzi CBID, zvinoreva izvo community based industrial development. Zvinoreva kuti ngatishandisei zviwanikwa zvatinazvo kuti tiite maindustries, kana kuti atingati small and medium industries. Kana taita small and medium industries matinei tichigara imomo, tichishandisa zviwanikwa zvatinenge tinazvo kureva kuti takireta mabasa, kana kuti tinotokireta mabasa evanhu munzvimbo iyoyo kana munzvimbo imomo zvichibva muzviwanikwa zvavo.
Mabasa aya anowanikwa sei vapotera?
Ngatikiretei mabasa kana tisike mabasa tichishandisa zviwanikwa zvatinazvo munzvimbo iyoyo. Semufananidzo, tine nzvimbo dzakatisiyanei, ndichapa mufananidzo wemberengwa West kwandinobva. Tine michero yakawanda yemusango yakangogara yokutoti imwe tingatodai tine silendi yatinayo iya, tingatodai tichidoidzvara tichiirima. For example, toita jam. Unoona tine nhunguru dziya dzinonzi nhunguru. Nhunguru dziya ijemu rakatopera nechekare, rokungoti chinotodiwa kungobvisa munzi chete munhunguru dziya kwakuita jemu. Wotowana riri jemu rakanaka chaisa. Saka ndigo ruzivo kwatinofunga kuti kukaenda kuvanhu tichibetserana tose zvinogona kufamba zvakanaka tikakireta mabasa munharaunda dzedu matinogara zvichiinderana nezviwanikwa zvatinazvo. Zviwanikwa zvakawanda, maminerals nezvimwe zvakasiyana siyana.
Chii chakaita kuti mubude nepfungwa iyi?
Chakaita kuti ndisimuke nepfungwa iyi kuva nomubvunzo wokuti tichitarisa tinoona kuti nhamo inenge ichiendera mberi munharaunda dzinogara vanhu, asi zviwanikwa zvirimo, wochishayiwa kuti sei vanhu vachiramba vachitambura asi zviwanikwa vanazvo, zviya zviya zvatingati poverty paradox. Saka mubvunzo uyu ndo wakaita kuti tiwane mhinduro yemapurogiramu kana kuti community economic development program yatiri kutaurwa nezvayo iyi ine mapasi maviri andaataura pamusoro apo, CBID neLABEC.
Chirongwa ichi chiri kuwanikwa matunhu api?
Notenda nomubvunzo wenyu wakanaka. Chirongwa ichi cheLABEC and CBID chatekeshera nyika dzose kunyanyanyanya dzemuchamhembe kweAfrica. Chirongwa chava kutorwa even nevemachechi nevedzihurumende dzakasiyana-siyana. Chirongwa chiri kugamuchirwa zvakanaka nokuda kwokuti chinhu chinoonekwa chiri chinhu chinobatsira even hurumende kuti vanhu vakadzidziswa kuzvisikira mabasa zvinoreduce yatingati dependency pahurumende.
Icho chirongwa ichi vapotera chakanangana nemazera api?
Vanhu vanobatsirikana, youth kana ani zvake unogona kuti abatsirikane. Saka chirongwa ichi chirongwa chiri kubatsira vanhu vakawandisa kuno kuSouth Africa. Kana ndichitaura samatarisiro andingatarisa kunoku, tinotaura youth in thousands.
Vanoda kukubatai vanokuwana ipapi?
Pavanogona kutiwana isu seFast Forward Community Development Center, tine WhatsApp line yedu yatinoti +27 84 508 1218, email fcdc-training@outlook.com. ndipo patinowanikwa ipapo. Vanhu vouya tobatsirana, togona kuzadzikisa ma United Nations Sustainable Development Goals number 1, 4, 8 and 11.